Vagari nevarimi veminda midiki ava vanotidambudziko rekushaya mafuro ratekeshera munyika. Vachiti kumwe kushayikwa kwemafuro uku kuri kukonzerwa nemitemo yavanoti iri kuita kuti vabviswe munzvimbo dzavagara vari dzakatambanuka vachinoiswa panzvimbo diki. Asi kumwe kushayikwa kwemafuro anokwana kunonzi kuri kukonzerwa nekuwanda kwezvipfuwo munzvimbo duku pamwe nekuparadzwa kwemasango nekuda kwekukura kwemisha pamwe nekushanduka kwemamiriro ekunze kana kuti climate change. Mumwe murimi wekuhurungwe mudunhu remasvanaland west akagariswa patsva muna 2000 achibva kwazvimba vapanashe karombe vanoti nzvimbo yavakagariswa patsva inova mahekitea matanhatu pamusha wega wega haimbvumidze kuita mombe dzinodarika makumi maviri sezvo dzisingazokwanisa kuguta mafuro panzvimbo yemahekitea maviri inove inofanirwa kuita yemafuro. Izvi zvinotsinirwa nemumwe murimi vakainosibuka vanorima kuchivhu mudunhu remasvanaland east ava vanoti uswa hwave hushoma zvekuti mombe dzavo hazvichagute semakare kare.
Mazuva ano uswa hwemombe hwave hushoma zvichienzaniswa nenguva yakudhara mombe hadzichaguta izvezvi.
Vamwe vagari vanoti vari kubviswawo nehurumende munzvimbo dzavagere ichipa makambani anochengeta mombe dzemukaka. Misha inodarika zviuru zviviri nemazana maviri ine vanhu vanodarika zviuru gumi nezviviri kana kuti 12,000 kuchilonga kuchiredzi dzinonzi dzainge dzakatarisana nekuda kubviswa mumisha yadzo pachishandiswa mutemo westatutary instrument 50 wa2021 kuti nzvimbo iyi ipiwe kambani yemukaka yeden dairy kuti irime huswa hwemombe dzemukaka. Kambani iyi inonzi yakazoita urongwa hwekuti vagari ava vachirima ivo sura remombe iri vachipiwa zvikwanisiro. Asi vamwe vagari vakaita savajeremaya hwiramiti vekwakare kuchiredzi vachiri kutyira kuti vanogona kungobviswa.
Kubvisa vanhu vagara ikoko pavafunga kuti ndokwava nemarinda emadzitateguru avo zvinhu zvakaomarara zvikuru.
Mutauri weema mudunhu remasvanaland west vamunyaradzi Nariswa vanoti vari kudzidzisa vagari nevarimi kuti vasapise masango asi kuti vacheke uswa hwacho vochengetera mombe dzavo.
Tinonzwa kushushikana kurwadziwa tichiona masango achitsva achiparara nemoto mupengo. Saka isu tinokurudzira varimi kuti vapote vachimweta huswa vachiita maprojects akasiyana siyana anosanganisirawo kugadzira mahaybales ayo anogona kuzodyiwa nemombe.
Vamwe varimi vanonzi vave kutenga chikafu chemombe chiri kugadzirwa nechikoro chepamusoro chechinhoi University of Technology kana kuti CAT chekuti mombe dzinonanzva dzozonwa mvura. Mukuru papurazi reCAT panogadzirwa chikafu chemombe vaItai Zengeni vanoti chikafu chavanogadzira chakanakira kuti chinenge chiine mushonga unouraya makonye emudumbu uye hachidhure.
Nokuredu isu tinofida mombe 10 for 4 to 5 weeks mombe 10 dzichinanzva idzo 1 to 2 hours makuseni 1 to 2 hours manheru.
Mukuru mubazi rezvekurima kudivi rezvipfuwo muzvinafundo Obed Jiri vanoti chirongwa chehurumende chekudzorera matanga evagari nevarimi chiri kusangana nematambudziko emafuro ave kuita mashoma. Chikafu chemombe chekukati chinoita madhore ekuamerica 14 chinorema makirogiramu 25 chichidyiwa nemombe 10 pamwedzi. Sangano reUnited Nations Food and Agriculture Organization rinoti nyama yenguruve ndiyo inonyanyodyiwa pasi rose ichisvika zvikamu 36 kubva muzana kana kuti 36% ichiteverwa neyehuku, madhadha nematoki nehanga neshiri zvichiita 33% kuchiitawo nyama yemombe ichidyiwa nezvikamu 24 kubva muzana kana kuti 24%. Zvikamu zvishanu kubva muzana kana kuti 5% iri nyama yembudzi nemakwai. Zvikamu 10 kubva muzana kana kuti 10% zvenyama inodyiwa pasi rose zvinonzi ndeyemombe, zvikamu 30% kana kuti 30% ndeyembudzi nemakwai. Zvakamira Studio 7 muchinoi ndini Nunurai Jena.